Makamaka na uri kure kure kure. Moyo unoramba uri kumusha kure kure kure. Kana shokora uya risina kunaka ndichanzwa nani kure kure kure. Dai ndine mapapiro dai pururuka kudzoka kumusha kure kure kure. Mai vanorwara diri kure ndinonzwa nani kure 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 kure. Mifananidzo yava kundiita marwadzo nekuti andisi pedyo nemi. Maria ndinotsvaga iri kure asi rudo rwemusha ruri pedyo. Kana ndingawana mapapiro nasi ndaipururuka ndotsoka kumba. Mwari ndine mihere
tinemi.
Mburi yangu yakachengeteka
here.
Mwari ndine mihere
tinemi.
Mburi yangu yakachengeteka
here.
Ichachengeteka ndinoda kudzoka kumusha. Mai vanorwara diri kure ndinonzwa nani. Baba vanorwara diri kure ndichanzwa nani.
Kumusha.